A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Marshall Island West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former President Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former President Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Studio 7. Robert Gabriel Mugabe. Ukanye ukuthi uzancwatshwa kusasa ekutama kona ngale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona. Ye, siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa kona ngale e-National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kukaLeo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayengcwatshwa kona ngale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale egraveside yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani ngokuyi-triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu ababekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale i-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yilo mhlangano kusasa lapho yabe ikhangela khona khonoko ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lo munye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kungani wabanjwa banjwa. So ke kunengi khonokho. Usiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now, people at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So now,
so they yes. said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangle shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
he? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and so they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Mm-hmm. Mm. Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchengamidzai pano pa Live Talk nhasi. Tiri kukurukura isu neurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari kutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Uyezve tiri kutarisa isu mhembero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti mhembero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa, aya manyepo. Uyezve nhaurwa dzatiri kubva kutambira pamusoro paDr Peter Magombei ndedzekuti pari zvino vari kuongororwa kuSouth Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei. Saka tichange tizokupakurirai patinenge tawana nhau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwaZvimba. Tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda kuHome Stadium vaMugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe. Regai tinzwe kuti vatichii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba. Kukaicharara, mangwana, fume mangwana, kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukotiyadhi pamba ipapo. Saka ndivo vanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kunambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vanhu vaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri mulaini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu airira iye kuti haasi kuda kuenda kuyoseka nekuti aizviziva ndiye akagadzira yoseka aiziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kuna amai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyoseka ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita tisine kuti no mukurumbira anomisa kuyoseka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo dzai tibve kuyoseka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kunee kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vandidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza kutiiyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotamba saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteera zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna vaLeo Mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vaMugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara. Vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vaMugabe vari kutozviziva pari zvino, hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa, ndokutaura kwavari kuita. Saka tichienderera mberi chaizvo, timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwaZvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavaMugabe. Vanga vari kudiscribe ivo pachange pai pachiradzikwa vaMugabe. Ndirikuona apa vamwe vari kuvunza kuti tiratidzei isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapicture nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret. Saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Rangwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so saka kwaiti masime ochichi apa ndipapaiswa fish pond imba yesai Mugabe yanga ripa pambidzima saka apa fish pond apa ndopavakwa manja kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumakuva kumunhu anogona kunochera usiku munhu anotengwa akaenda saka apa kuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isuse hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingati zvaitirwei
anowachiswi hakuno kunda atombokanganwa zvake wazitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika. Asi tichaedza kuti tibate isu ivo vaLeo Mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa. Tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kuvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navaMugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard. Tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravaMugabe Gibbs.
Ye konapo ke oncotshwa khona ke umoyi uRobert Mugabe kwanyangazani endlini konapo ke kuyabe ngani kwehlukene ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi uSale Mugabe bese kubuya ngapha kwangikhona ke kuyabe kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe. So uMugabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha yabekhona. Nto engikhuluma ke loLeo namhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lonina yikuthi emalibeni ngale sokugcwele. So ke singazi ukuthi kuyahamba njani. Wathi ke sithathe ubaba osecingweni khona manje, we've got our first guest and that is Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and is a former parliamentarian. He used to represent Pelandaba Mpopoma. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
A dead service funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president, was very clear that we always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they then decided, I mean, initially they had said that they would be close a motion in the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and told him that the Muslim and the National Hero Maker. And then when they came again now to say no, we decided to go to Zimba. I'm sure you saw the paycheck from the military information coming up again to say that we are guided by the family. That's why the family ones who are going to just fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think it's only been fair. Whatever the family wants, we shall adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are the father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommended for what the government has done to say that let's the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Ye kodwa nxa sikhangela baba Juma ukanye ngazani impela emozi William Lay imali enengi isiyadlaliswa poke manje nxa usukhangela wena ngokwakho kuyini okwenza ukuthi becine besithi ngcono siye khona ngale ekhaya?
Well, technically I think that the family got clouded by the fact that the former president rose Zimbabwe from 1980 up to 2017, and so to them Zimbabwe to become a family kind of affair thing. So they never comprehended the situation whereby one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there is a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone is saying that, no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role? He was supposed to vote until he died and stuff like that. And they want to blame the current president, saying why this is that is cruel, but they forget that the same guy was fired and he had to run for dear life through Mozambique until he got to South Africa before he came back, and then outsmarted them and took over that same seat. So, you see, they would don't say, this is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us. It's not okay. All the government of Zimbabwe, it's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly are going to be great using taxpayers' money. And they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the Utonze Nalawa.
Yes, I was about to Ubambe Konapo Ungaikachana. So, Marvelous. Ulombuzo yenu ngawufaka kubaba Joseph Juma?
I think he has explained very, very well. But the question, Mr. Juma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers, from public service, to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened there. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That is, don't know how we live in it. That's okay for our government. Maybe there was something that was being done. We don't know about it. What I know, because I've got several relatives who are listening here and there, we remain behind with public service staff go and tell them to sue the claim, and then we leave. So they don't do it alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, siyabona kona kojuma ukuthi kambe kukhona ongani kuyasetshenziswa imizimba yabantu ongani bese kuyiloya phela nxa kunjani
kunoku mthembo ukungimangalisile lami kakhulu uthi mhlawumbe kukhona okunye abakwenza kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olehlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi wena siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lezikhulumi kuyasala imuli nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana asikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemikhuba ekhona esingaziyo sikuthi beyibo somele besitheleke ngentona imikhuba bani bayenza ngaphi nobani ngesikhathi bani kuthi benxa basala behambe besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imbuli ikhona
Under the Ministry of Public Service. I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadiko Vama Fumo. Ai watiri wadi vama fumo tinona muri kwa mgabe parishino varikuzo wani kwa vachivi gava mgabe kwa zvimba kwete kuhiro zeka se shangasha kumbiru wane hurumende munoona se yapa
ndozo kata wa mgabe nandiji muna anotora kwa anoda kulikwa ndogude hama zaavu kwa zvimba huku amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwa dziri saka munhu anovigwa kune hama dzake vaita zvakanaka kuti vanovaviga kwavakataura kuti ndiige ikunu zvekuti hanzi hiro sekachi hazvina nebasa rose izvi kana waenda kuhiro seka ndowaenda kudenga here munhu wese ane zvitema tese tine mawadrope edu saka tinotongona mwari hatitongane pano pasi toti hanzi hando zvataita pano pasi ndo zvataurwa namwari no hazvisirizvo
zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi
ndo zvakagara zviripo izvozvo zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare munhu aitaura kuti ini kana ndafa mwanoti ndisei pachiru chakati aibva achiru chinongedzera chiru ichocho saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chichi munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva
aiwa taurai tinzwi
makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare anogara ari ega kusvika guva rarohwa guva rake rozodzururwa aakupinzwa mui kune mhuri yekwake ndozvazvinoreva
panyaya iyi yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu
zvinoitika vanhu vanoshereketa mishonga yekushereketa iripo asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana noona kune vanhu vanoshereketa tinavo yakagara iri tradition yedu tinavo varoiwa
saka muri kutsinirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiyiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu muri kuwirirana nazvo izvozvo
iye handiri kuwirirana nazvo
aiwa pakanaka vamapfumo mheno kana pane zvimwewo zvamungada kuwedzera
handifunge kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo vafi vamufi ndozvinoitwa ndo zvinofanirwa kuti zviteedzerwe ndo tsika dzedu nemagariro edu
aiwa pakanaka vamapfumo tozoti mati muri kumhanya pari zvino asi regai nimbokuverengerai zviri kutaura vamwe pana Simeon Banda hanzi vamapfumo mudhara 1 anotaura zvaanoda nguva yaada pana Nigel pamugwagwa hanzi mukanya vaakupinda nemasasi Naijo avati mishonga yekushereketa chokwadi iripo. Gladys Mafura avati mukanya mazazi munawo chokwadi. Edith Garanz ngavazorodze munhu pano kuramba vachichengeta munhu ashaya. Donald Soko ndozvo vari kuramba vachitaura, aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza, vamapfumo vabvauya nemasasi, dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira.
Aiwa tatenda.
Aiwa tatenda. Saka dai kari kari kuyo maivaimbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwava.
Ndinoti pane kambo kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa mabva mavharisa hanzi nachiera. Munogona mukanya muve nezuva rakanaka. Aiwa Gibbs, we have the Thomas Mafumo.
Thanks Thomas, thank you so much.
Who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira. He would come, you know, to a funeral and lighten up the mood. So that's what he was doing. But he literally says, yes, he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead. And there are rituals that people do perform on dead bodies. So the family in this instance is very correct to guard, you know, the former president's body jealously.
I guess in some Ndebele customs, if you come to a burial place and you joke, they'll beat you up. So never do that. So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So sikusathe ubaba umkhula sincube okhona khona pa ecingweni. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila tatari njani?
Siyaphila kakhulu. Ye, akuthi uthi wena ukubona njani khona kungani kwenzakala khona ngale kozwimba?
Lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emaNdebeleni kusijabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe, hhayi kwavele kwakulabunandi. Okwami nje ngombono wami thi ubevele ngasozeyehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yamaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso, kuyadingana siyangcolisa abanye abantu. So nxa besiyambeka kibo njengokuba vele kuyisithwali isigangi, kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala, njalo kuthizise uhlungu ukugcina isidumbu sikamgalo isikhathi eside. Njalo lalapho abadedungiselwa khona leso sihonqo leso siyilungise gathiwa sinjalo na, into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengathamngcwabi sasikhangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo. Kwakhanya ama-radio bavala kwampa eZimbabwe besengabantu esibe siduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi. Sesile sikuzwa katesi sokuvumbuluka ama-radio ukuthi uyabekwa kuthatha. Akusobomnandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxa sibiza ngezinye indini phecelezi nazi ibizele ukuthi i-detector ngabantu abayimafia ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbabweni, hatshi ukuthi engcwatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka.
So kodwa-ke nxa umuntu
yenzisa ihluku uhulumende yenalo futhi onguye ohluthune umbuso ezandleni zabantu, umgaba ohlele ehofisini bakithi lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahovet omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezetshintana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani. Yikho libona kuhlupheka eZimbabwe, yikho libona indlala isihlukuluza bafowethu. Akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababiza ukuthi umgabe labo mnangakho labanye babo.
Ye, akumvaliseke umgabe, ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho?
Hayi, ithi kahambe kuhle uNkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona. Uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini ukugwetshiwe, uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni. Kasoze emyekeli ngoba engafuni ukuthi iNdebele ngitshole lilodwa, kodwa kwala yena uNkulunkulu uzamhlelela. Ngiyabonga,
sibonge kakhulu-ke mkhula siyncube khona ngapha-ke elubhane ngwadini lakusasa mntomdala.
Ya, lingadinga sibili le mini lapha kade ngifuna ukungena ehlelweni, ha kwakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngucingo. Ngizinhle ngoba le news kangizizwa ngaphandle ngizemukele efonini kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngiseindlu indlala enginayinzima kakhulu.
Hayi, siyakuzwa mntu omdala, silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho.
Sithembele kuye uNkulunkulu mdali.
Ye, so siyabonga kakhulu. Babhayi baba. So that means that is Mr. C. Mkhula Ncube. He's in Lupane. You are saying, you know, it's good that Mugabe is going to be buried in Mzimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's mm-hmm. supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikada kuona mabasa akabatwa navamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pane munhu anonzi akauraya navamugabe, vamugabe chaivo vanga vasina munhu waiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana munangagwa yavo ndo vamwe wacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava vamunangagwa ndo vamwe vacho vakukonzesa matambudziro tatozva toti ndo vaiadhapta vanhu.
Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vari kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa, kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko?
Ipapo ndikutoona ipapo pakatonaka kutoti vanofanira kunge vachikokwa nekutoti kuti inyatori protection brazi hatingamboti savamunagwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo vari vakabvisa vamugabe pachigaro. Saka kuti vakwanise kunge varipo panhamo hazvingatovoid. Saka zvinotovanoni kuti vamwana vakakokwa vanofanira kuenda ari munhu akakokwa. Hazvingabatsa kuti zvive zvekuti hanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu, asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafaniri kunge varipo kunhamo.
Hanzi Nachiera kiki pakaipa kola, you are on point. Ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu, zvinoitika here izvi?
Ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa pane chitsotsi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuone komaduku dhoroba nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita. Saka vamugabe kurwara kwavaita vakazosiya vaudza Grace achiti no musasuduke pane chitunha changu. Saka vanga vava kuziva kuti ndinogona kutambwa ivi ndakaimbotambawo vako. Saka akatoziva kuti ndikangofa ndichazotambwawo chi iyo. Saka ndosaka maiona vaishingira kuti no chitunha ngachiende kuone komando aida kuti akuzotamba zvanga wajaira kugara makore ese achitamba.
Aiwa mashoko makukutu. Hanzi naEdith Gara, kola go deeper. Saka manakidza vazhinji, motipa mazwi enyu ekupedzisira.
Mazwi angu ekupedzisira nderekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvinhu zvacho zvinototirwadza kugara kwatiri kuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza. Saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutonga hazvinyadzise murume mukuru kubvira kubatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanonopinda anavashamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara tinobari mabasa aataneta naye.
Aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia, muve nezuva rakanaka. Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC led by Nelson Chamisa actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium where they are commemorating 20 years of operation. It's
of
amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukani ndaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwabe kusenzakala kwaZwimba. Loba singazo senxa singene phakathi kodwa siyabasiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So likuthi indlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuzisa kuzuza sibe selinika ke emphakathini. Ye ngizokho kuthiwa silo baba lapha ecingweni umkhokheli. Baba umkhokheli kunjani?
Anyaphila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi khona bamgokeli?
Mina ngise-Centurion e-South Africa.
Yeah, ubona njani khona ukuthi wayengumuyi uRobert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kwaZwimba khona ngale?
Hayi, mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo cause ke angithi yena uRobert Mugabe nalaba abanye bebephethe phambilini bayibaba introduce izinto zama-Heroes Acre. So yena naye bemele ayedlale i-Heroes Acre kathen ufuna umntana kabani ayedlala esigangeni yedwa. Yena ezowubona-ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa-ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-Heroes Acre. So mina ngibona kwinto erongo naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebeseyi-senior citizen angithi yethu. So uma e-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende umele atsho ukuthi turn left, turn right, ifemi liyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa qhubeka.
Baba.
Kubeka baba.
Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayomngcwaba ukwezothi kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, phosela ukugcina baba.
Okokugcina bese ngisithi-ke sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombeni
wayethothwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha e-South Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo.
Ngibona kube yinto enhle kakhulu cause-ke ekhaya akukho mjinduto ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza shem. At least uzoba ngicabanga ukuthi lana imishini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuna iyamdinga shem. Ngimshiseni mhlawumbe ukuthi engathi engaphila very fast. Then bezosola-ke laphayana ku okuyenziwa ngohulumente ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa koZimba. Ngapha i-Rose ekakade yakhelwa ingxenye kade iyakhelwa ngangapha imali ezilaliswayo zonke zongezona lezi ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwe amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinaseyile ayinani uma ipontshile ipontshile uyabona izilimazeni ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singela lutho.
Hayi siyakuzomfowethu. Ye, sibonge kakhulu mgokela.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathini kusasa. So that is Mgokeli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, school that is in South Africa, because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and you said that's up to the government.
Yeah,
the Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday, and he said, you know, we are going to stop it because if it's not going to be per day, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money is going down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project when they knew something can happen, you know? And indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually hiked the Mugabe family.
So I don't know. I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes.
And in death, he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now.
Until tomorrow.
Right now, we're talking about him, right?
Yes. We are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. Mm-hmm. You know, letting you know what's happening in Zimba. Kunao varipano pachirongwa chedu tunokuchinga midzai uye sekutora kwa trukuita aiwanyaya yeva imbova mutunga miri wenyika va Robert Mugabe. Iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwa yaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora mutereri. Hello, caller.
Rejoice.
Hello, mkoma, Rejoice.
Hello, Magadizen.
Aiwa, tiri wadi. Muri kutubutora nemi muri kupi, sister.
Ndoku Mozambique.
Oh, kwa kadi ku Mozambique.
Hai, kuri kupisa zvako, kuri se ku Zimbabwe.
Isu tiri ku America but hakune kuno futi kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Ha, ini ndinzi dangu ndo zvangu kuti program yakamira sekozi makwai kwai achanenge ari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwa ita muzukuru mukuru we muri valio Mugabe vanga vari kuti ivo va Mugabe vacha radzi kwa mangwana vanga vari kuti ivo urongo wacho vanouya ikoko kuzoradzika va Mugabe vanhu vanenge vaita kukokwa kana usina kukokwa vabva vatsinhira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana vanenge vatoziviswa nhasimaneru munhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa saka ndo zvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno kuti imi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi.
For now, no. Because I don't go down my updates. Because kapa muri ka Facebook makwai kwai achanenge achiwanda. So you will not know the truth. Because amwari kuti hako akadzokera kutirwapo. So kana wazowana vane information, you settle.
Aiwa ichokwadi. Izvi tanga taverifya zvedu. Ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pastudio 7 vanhu vangatuke vangati chii asi tinenge tatoverifya hatiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinhira muri ndo yataura kuti vamugabe vari kuradzikwa mangwana valiyo Mugabe ndo zvavataura ehe saka pari zvino ndo zvatiri kuenda nazvo. Ah, thank you very much.
This station, test one information, yeshua yakakwana, hapana chechi haidiwa. So mangu ma stations ane wachitaro wachifuri zira wachinyeba wachinyebera wachidi. So you will never know the truth.
Ai watu nukutenda ya sister ndi munu ita utitive tiripano. Muzi oke shakari mangwana tete tiripano na nemu wangu Gibbs Dube. Chiku paku reji nenge shuruku itika iku kukwa Zimba.
Okay, thanks. Chongo isa ma number pa Facebook seza taita.
Ehe, tova takufoni rai.
Okay, thanks.
Bye bye. Gibbs, yes. Here we have a young lady who's calling us all the way from Mozambique, and she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish, because she says she's been following this Mugabe story on Facebook, and she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But so she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
kutaura kuno kutudo vamu kupedza musangano wedu we National Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi utungamiriri we National Executive utungamiriri we Standing Committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti it's all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana nai mangwanani
vachibaya kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kitira kuti mutungamiriri wobato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana zvinhu zvakamira sei
ndo zvinoita zvani izvozvo vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita hakuna zvakadaro ungano redu riri kutenderera mangwana mukuru wedu anenge aripo baba vachamisa havana kwavari kuenda izvozvo kwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi vedu purezidendi wevanhu ndo vachange vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu nonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera.
Aiwa, apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media atamuka mangwana nechinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura mabiko yanga ari kufanira kuitwa nguva iyoyo asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kurufaro stadium ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa Gibbs.
Ye, kunjalo ke siyabe sisiletulela kusasa lilalele phela indaba ezabe sivela kithi sikhuluma ngakhona kuke kwavusenzakala kwazvimba. So stay tuned, tomorrow we are going to be giving you live on Facebook on our Facebook pages what will be happening in Zvimba Communal Lands, that is Mashonaland and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So ke sizokuthetha kulo baba lapha ecinweni kuthiwa ngusikhumbuzo mlalazi. Baba mlalazi kunjani?
Baba dube njani baba?
Hayi, siyaphila ndati singazi wena.
Hayi, siyamkhulu ukuthi ninjani kodwa Studio 7.
Hayi, khonapho ke singane silungile kakhulu. So jake ngesindebele sibili sizwe ukuthi ukubona njani khona okwenzakalayo okuthiwa umgabe uyangcwatshwa kusasa.
Heyi, indaba kamgabe uyazi ukuthi bengithi mhlawumbe uba kuchumo sesekhona angazomkhona ecingweni mhlawumbe yindoda enginjalo ukuyizikhuluma kakhulu ngentoza nezo.
Hayi, ukuthi uthe ufuna isikhathi esincane sihambile.
Allright, kuraright baba. Into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebeleleni bengithi mina umgabe lento yokuthi yena namhlanje athi akasafuni ukubekwa e-Heroes Act. Mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebeleni bengizothi isithombe lesi abasifake eBulawayo sikankomo sisuse kuletheni unkomo ugobo lwakhe aze bantimbali ngoba umgabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kuqala unkomo ma etshona unkomo umgabe wathi yena umuntu otshonileyo it doesn't make a decision i-decision yezwa abantu baphilayo wathatha unkomo wayombeka labo abambeka khona kule outgrave yard leyana now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona unkomo isithombe ngale Harare bazomletha kobulawayo angithi ma umuntu eyi-national hero ubekwa e-capital city of that country unkomo bazombeka kobulawayo wayemzondi abantu bakamgabe so namhlanje umgabe mayeyobekwa ekutama khona le kwazimba ungani ukuthi abantu balethe unkomo ekhele ngoba now that igraveyard liyabathi heroes ekazi irrelevant now. Say now, you don't want to talk to them. We will have a meaning level. But we don't have that. Some guy, in simplest words, was never a leader. He was just a looter. Which here, when I do it, was abandoned back from. And if abandoned people are divided, after a leader, niggas a chance for 40 years with the United Band. Short term, short period on Monday, only 4 years in office. What Shanga Nisa is all totally divided over Macam. Abantu namhlanje South Africa sibengathatheka but uMandela uthiye elakhilize umgayi uthiyeni khona manje ungakhangela ama kulomzukulu wakhe labaduliyo maye khuluma ngemuzi ukuthi umuntu unegunya lokuthi izweleli likamgabe yabona so izinto le mina bengithi umgabe ukuthi yabe mntaka don't think umgabe yaphila umgabe I mean ukuthi usase khona umdaba bamlasha bamleka kuphi noma msiya khona laba afele khona. What I want
to say that the Euro's acre is now totally irrelevant.
Mm-hmm.
He says Mr. Mugabe has just trashed it because if he's not at the Euro's acre himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and rebury it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself.
Mm.
So that's the way he put it. Sizokuthola isilo baba usanokhoza ecingweni. Sanokhoza kunjani?
Sigona dubele njani?
Siyaphila mfowethu singazi wena.
Hayi, siyaphila sibona ukuthisa.
Ye kunjalo mfowethu inathi udaba.
Hayi, udaba lwabo mgabelo lo hayi. Idrama yabo leya basenzeleyo hayi. Hayi yazi idrama yiyo ke leya bayenzileyo.
Ngeso kuyibhasikopu.
Ahambe becabanga ukuthi uzavuka yini. Kodwa ke okusalayo ke ngabe kuthiwa kuya ngami. Njengoba umgabele wenza khonokho ukuthi uNkomo aphikisane lesifiso sakhe bambeka khona le Hero Zika. Ngabe laye bamfake khona ngenkani. Manje sisadingiselwa kuthiwa kuhlona ukuthi isinqumo somdinde esinqumo sakhe. Kanti uNkomo yena bamdelela ukuthi ngabe kuthiwa kuya ngami wonke abantu bakithi. Abangaphi manje bebezathatha bonke babuyisele belahlelwa emafamily nabo ngoba manje khonapho i-Rebecca kuyafana nje sesihlangene kuhlangene abantu abayenze okuhle nokubi. Yebo baba.
Ye kodwa ubona zani ukuthi uchiphile nje ukuthi umuntu ayigejwa aphinde engcwatshwa kwezindawo.
Ama-families ma engakufuna lokhu ayakwenza ukuthi nje umbuso ungeke uvume umbuso khona. Kase singakhuluma ngombuso olesandiqiniyo lo sithethe ngeke uvumezele but ama-family maye ngafisa ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vileke singele isiloko sehlile basimbuze ukuthi zindele lokho.
Hayi siyakuzwa ke mfowethu ungadini lokusasa baba.
Siyabonga baba.
Siyabonga kakhulu. So what he's saying is that you know there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president. And he says, you know, if things were according to him, all the people that are lying there should be actually exhumed, because that place is like a wilderness now.
Mm. Yeah, very interesting. Mm-hmm. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, yeah, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yeah. Hello, caller. Hello.
Magadi.
Tiripo Magadi enyu.
No para zvedu.
Tukuta ora nani uyezve muri kupi?
Tukuta ora na vamapopo Andrew Mapopo from South Africa and different from South Africa.
Taurai enyu vamapopo. I'm not sure what's wrong with his phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo, we'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right? so, yes. Yeah. To all those varipano, vakateerera, pano pa Facebook page, edu ye VOA Shona. Mangwana tishanke truku kupakurira hii shuri kuitika kwa zvimba. Uyezve sekuziva kwamuri kuita bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachange vozvakare vaine mabiko kuRufaro Stadium. Saka tishanke truku tikabata kuRufaro tobata kwa zvimba tichikupakurira ipo pano mangwana. Saka zvizhinji zvatichange tiri kukupai munogona imi kunyora namba dzenyu kana muchizoda kupinda pachirongwa tichionesana kuti munoona sei zviri kuitika izvi. Nyanya panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya vaMugabe uyezve pavaka mutumbi wavo pavakasvika munyika takanzwa kuti vachange vari kuradzikwa kuHeroes Acre. Uyezve pachavakwa chivakwa chikuru chinonzi Mausoleum. Icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media.
Yeah,
and I bet you there are some kids that have been named Mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So.
Yeah, yeah. So we see that there's Kandazi lapha ku Facebook. Marvelous. Uti yahlupa indaba kaMgabe. So ungathi isichebo sebusika. Hanya kwa zisi chepo sivu siga, sikipa kanganani. Kuzo buya ke, usanokoza, uti dube kitala sakukina, mkwana mfoitu. Hanya sasa kufonele, sanokoza. Kitala kujalo ke mfoitu. Hizo. Shali spotoni, So ke, kuzo buya ke, uskandazu ya pina futu, uti, katisi tumbu siya chonchwa njani. Loku kwa mangalisa kakulu. Uti ke, kunzi masibili loku isi kubona kusazagala. Kuzo buya ke, abanyi njalo ba kuluma lapo uti mbonuti batini, usika wanda, Sega wandi uti indaba leyi bakithi ichitha isikhathi ngoba lo sikhuluma ngaye kanye amzonda sibe lokunye okumangalisayo. Kuzobuya njalo omunye uDingani uti ke kambe shwa unjani lo muntu uMgabe. Sehluphile kakhulu. So usikhaphe nathi hamba sesidinwe ngawe. Ruben Ndlovu uyabhala futhi ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi njalo iMausoleum lay iyabhatalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor says, who was paying the money?
The funeral parlor, the government.
So because the government is dubs, but the family was dealing with the other one. So this guy is saying, who has been paying all along?
Interesting, but we have a
interesting
caller.
Interesting question, yeah.
Let me take the caller. Hello, caller.
Hello?
Hey, makadi yenyu, tukutawara nani uyeje muri kupi?
Muri kutawara na wamugobo Solomon Ziku Eastern Cape South Africa.
Ita uraiti nzwi.
Ya, tukutawara pa msanape mtisi. Ndandirende iri pa mwetikatora.
Okay,
mwa mera kata zvinhu iko zvino hatitori kuno zvinhu zvakatoma kudzokere kumba.
Mazwano kwamira sei nenyaya ye xenophobia.
Ya, xenophobia yakamboneta zvayo muno South Africa but iko zvino zvambo zvaona. Yakanyaoneta mujobek kwatiri uku ikiti kwakutori nani. Jobek ndokuyaineta.
Ko panyaya yekuradzikwa kwavamugabe murunoti chii ipapo?
Ya, apa paru kuneta apa kuchututu chivuzi wafara kutuwa hiru sika sala manje kana zwa zvikwa zvimbo kwapicha zviti zvichaitwa sei euro hiru ichamira ichinzi hiru sika here kana isina mbara manje.
Aiwa mashoko makuku tunguva yedu yadyana natinokutenda hii mukoma. We're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing. So, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian. That is, he was representing Phelandaba Mpopoma in Bulawayo. So, let's hook up to tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his right as a private citizen. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Kibs Dube. Bye-bye.